Vamashanyika vanonzi vakabuda pavhidhiyo rakatenderedzwa pamadandemutande akawanda vachikurudzira mhirizhonga munyika. Pamwe nekuti vachamisa nemhuri yavo vanofanira kuurayiwa. Mapurisa anonzi haana zvaakaita uye akatozotirimuka mazuva mashomanana apfuura achiti ave kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Amai Beatrice Mutetwa vanyorera tsamba pamwe nemamwe makomisheni akaita seZimbabwe Human Rights Commission vachikurudzira kuti nyaya iyi iferefetwe. Mutungamiriri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti Bishop Mashanyika vakaganza pachena kuti vachamisa mhuri yavo nevatsigiri vebato ravo vanofanira kupondwa, asi hapana zvakaitwa nemapurisa.
Imhaka huru yakaparwa naBishop Abdon Mashanyika wokumberengwa. Asi tandavandu matanga nakazembe kazembe havana kuita basa ravo ravanosungirwa kuita pamurayiro wokuchengetedza runyararo munyika. Naizvozvo tinoona iko zvino kuti vakasunga vaJob Scala navaGodfrey Sithole nenhengo 12 dzeboka reCCC dzisina ndava kana kuti mhaka yadzakapara dzichireverwa manyepo. Uyu wakabuda pachena.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ane divi raakarerekera.
Vasikana vakasungwa vachinzi vainsaita violence. Paanikwa munhu weganu wakainsaita violence and akainsaita murder of a citizen of this country. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nevezanu. Mapurisa maprofessional because mutemo unofanira kuapply universally.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti vamashanyika havana kusungwa sei nekuti pane humbowo huri pachena wekuti vakapara mhosva.
Munhu uya akataura humbowo huripo, vanga vari mumitingi vhidhiyo ikatenderera kwese, chiso chavo vakachiona, vanhu vanga vari mumitingi vakavauona, vaigona kusunga voga. Iyoyo nyaya yekutyorwa kwebumbiro remutemo ine criminal way yakadaro, haifaniri kumirira kuti kunge kune munhu anozomhanara.
Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi, asi mutevedzeri wemurongi wemusangano muYouth League vataura ikanishaya vaudza Studio 7 kuti kana mapurisa ave kuferefeta nyaya yavamashayanyika zvinoratidza kuti ari kuita basa ravo nemazvo.
Kana munhu waisa chichembo kumapurisa hausiriwo unoa mapurisa mumaitirwo ebasa. Ivo semapurisa ukaisa ripoti vane mafambiro nenzira dzavo dzavanoita nadzo kusvika vasvike panyaya yekuti yazoperera pano kana tasunga munhu. Asi kuti ava sevanhu vakangomirira chete kupomera hurumende kuti iri kuvakanganisira havana chavanotenda kuti chiri kuitwa nenzira yakanaka. Ndo utengesi hwavo nechinangwa chavo chiita hurumende nguva yese. Dai mapurisa asina kupindura dai iri mhosva. Mapurisa apindura imhosva.
Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission neZuro yakanyora tsamba kuna Mai Mutetwa ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefetawo vamashanyika. Mapurisa nechitatu akati ari kuferefetawo zvakare nhengo yeZANU PF kunyange hazvo iri kunze isati yasungwa. Vachitaurawo nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7 mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo haukudziri mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Studio 7 yakundikana kubata vakazembe kazembe kana wova matanga kuti tizwe mativi avo panyaya iyi. Taedzawo kubata mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tizwe pasvika nyaya iyi, asi vati tivabate nemusi wemuvhuro vachiti pari zvino hapana chekutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.